Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kunyana 17 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvemari rinokanzura urongwa hwedare reparamende wekuda kutenga makombiyuta kubva kune mamwe makambani maviri emunyika kana kuti matenda mushure mekunge zvaonekwa kuti mitengo yakatarwa yakakwirisisa. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoudza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe zviri kukanganisa dzimwe nyika mudunhu reSADC. Chikwata chenhabvu cheHerent House chinoita chikwata chekutanga kupinda masemifinal emakundano echibuku Super Cup emwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvemari rakanzura urongwa hwedare reparamende wekuda kutenga makombiyuta kubva kune mamwe makambani maviri emunyika mushure mekunge zvaonekwa kuti mitengo yakatarwa yakanyanyisa izvo zvinoratidza kuti paigona kunge paitwa zvehuori. Tsamba yakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guamatanga kumunyori wedare reparamende vaKennedy Chokuda nemusi wechitatu inoratidza kuti mushure mekunge bazi rezvemari ranzwa nezvematenda maviri aya rakatora matanho ekukanzura matenda aya. Makambani akanga apiwa basa rekutengesera paramende makombiyuta ari mutsamba yavaGuamatanga anotiye Blinat Investment iyo yakanga yanzi iwanise malaptop zana nemakumi manomwe nematatu kana kuti 173 akanga achichajwa pamari inoita aisvika pamari inoita $1,602,755.77 zvichireva kuti laptop imwe chete yaizotengwa neparamende nemutengo unoita $9,264. Kambani ya Mid and Computers and Hardware yakanga yanzi iwanisewo paramende makombiyuta makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 79 erudzi rwedesktop aikosha mari yekuAmerica inoita $243,052. Izvi zvaireva kuti kombiyuta imwe chete yaizotengwa neparamende nemari inodarika zvishoma zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica. Bazi rezvemari rakazivisawo kuti makambani maviri aya anofanirwa kubviswa pamakambani anodyidzana nehurumende mukutengeserana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani maviri aya kana kubazi rezvemari. Takwanisa kubata sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemari kana kuti Public Accounts Committee vaBrian Dube vari nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora kuti tinzwe mafungiro avo panyaya iyi.
Ya isu tinotofara nekukanzwirwa kwematenda emhando idzi but nyaya yedu iri yekungoti zvazvinongoratidza nezvekuti hurumende iri kurutsa zvakawanda if you check from our last meeting yatakaita yepublic accounts andministry of finance takaita discovery iyoyo yekuti government is suffering because of unnecessary overpricing and the exaggerated prices which are way way beyond the market vanovose vanosupply government vane vachida kungopa vanoveza kudhila negovernment vari muita zvechimbabva saka we are not saying it must end there but further investigations must be done kana pane vanosungwa ngavasungwe nenyaya dzeumbavha neuori mhando iyoyo.
Ndiani anenge ambobuda nematenda iwaya kana kupa matenda iwaya kuparamende pasina anotarisawo anozenge achiona izvo zvinozoonekwa nehurumende izvo?
Magovernment departments ose kusanganisira parliament kota isabvishiwa ino procurement unit ndo ine maofficials anofara kunge achiteya but kana takutira zvedu nema issues ye accounting, the principal accounting officer weparliament anenge ari clerk of parliament saka ndiye anofanira achizokwanisa kuanswa kwatiri on behalf of his department zvakasvika ipapo sei. And the judicial action must be taken against those members of the procurement board. Nevamwe vose vari involved panyaya.
Imiwo sekomiti yeparamende hamunawo here mukana wekumbonge muchitarisawo matenda anenge atambirwa neparamende iwayo?
Isusu palevel redu public accounts committee, post budget committee, haisiyo inorana budget.
Asi tichitarisawo chiitiko ichi, Honorable Dube, chinosiya papi chimiro cheparamende?
Teta shiba ndainoshurita paramende yose inhoo. Vanhu vana vazozivi kuti akazviita chaiye ndiani, vanongoti paramendi reva kuti munhu wese ariko vana vachingofunga seplasi. Parliament is the oversight body, tinofanira kunge tichiita zvinhu zviri nani.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari kana kuti public accounts committee vaBrian Dube vari nhengo yebato reMDC vari parunare kugweru neStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa nezuro vakaudza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe zviri kukanganisa dzimwe nyika mudunhu reSADC. Vachitaura pamusangano wavakaita vaviri ava kumuzinda weWhite House muWashington DC, vaRamaphosa vanonzi vakaudza vaBiden kuti nekuda kwezvirango izvi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutiza mamiriro ezveupfumi munyika asina kunaka zvave kuzara munyika dzakakomberedza zvichitsvaga mafuro manyoro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
VaRamaphosa tinyangoti vakanda pfumo vakafuratira zvirango zviripo ichokwadi, asi hazvina kuitirwa munhu wese. Zvirango zvakaitirwa vanhu veZANU-PF, vatungamiri veZANU-PF vanodzvinyirira vana veZimbabwe neutongi husiri husina jekerere. Ndochokutanga. Chepiri, dambudziko harisi muzvirango. Dambudziko nderinokonzera zvirango kudzvinyirirwa kwavanhu, sarudzo dziri pajekerere uyezve necorruption. Kutadza kutonga kuri kuzanupiyo ndokuita kuti vana veZimbabwe vakawanda gurufusi riende kusouth Africa. Saka vatadza kuona.
Saka munoti vaitaure nyaya iyi vachitaura nani? Nokuti tinoona kuti vananga kunhongonya yezvirango kwacho.
Ayo kanhongonya yezvirango kamajoga haisiko kuAmerica. Nanga nyaya iri kuzanupiyo. Ivo vanoziva kuti zanupiyo muvakidzani ende uye utongi hwacho nekutadza kugadziridza upfumi hwomuno huri kukonzera kuti vana veZimbabwe vaende kusouth Africa. Saka nhanganyaya yacho ndiEmerson Mnangagwa neZANU, haisi America kana Britain.
Tinoona kuti South Africa munguva zhinji vanenge vachitomira nehurumende yeZimbabwe. Mungaona here vaRamaphosa vachizoita zvamuri kutaura izvozvo kuti vataurira Zimbabwe kuti ndo iri kukonzera matambudziko iwayo?
Vachaguma vakutotaura chokwadi nekuti mapoka mazhinji anopikisa South Africa vana DA nana EFF vanogara vachitaura chokwadi kuti dambudziko riri kuZANU-PF. Uyezve ndinofunga inoti kune dzimwe nhengo dzeANC nguva dzese dzatiita sarudzo dzonga, sarudzo ichibuda ine kupikisa. Vanenge vachitaura kuti aiwa vanhu vari kutadza kugadziridza nyaya iZANU-PF. Saka handifunge kuti Ramaphosa achakwanisa kuti ngatitaura nyaya yacho nemazvo, asi zviri nani kuti anyarare pane kuti ataure chinhu chinenge manyebo chinotozikama nemunhu wese kuti haachisi chokwadi.
Asi tingati tichitarisawo divi reAmerica, tingaona iine matanho aingatora here zvichitevera chichemo chaiswa navaRamaphosa ichi chekuti dunhu rese rakanganiswa nezviri kuitika muZimbabwe?
Chokwadi ndechekuti America inotarisa zvido zvevana veZimbabwe nokuti vana veZimbabwe ndivo vari kuchema chema neutongi hwoudzvanyiriri hweZANU-PF. Saka hazvinei nekuti rijini iri kuti chii.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare neStudio 7 muHarare. Zvichakadaro, bazi rinoona nezveupfumi muAmerica reUS Department of the Treasury's Office Foreign Assets Control nezuro rakazivisa nezvekutemerwa zvirango kwemutevedzeri wemukuru wemapurisa anoona nezvekufambiswa kwemabasa munyika kana kuti Zimbabwe Republic Police Deputy Commissioner for Administration vaStephen Mutamba. Bazi iri rakaziviswa nezuro wakare nezvekubviswa kwevamwe vanhu gumi nemumwe chete pazvirango richiti vanhu ava havasina kudongwa nemazita mugwaro iri vanogona kunge vasisinei nechekuita nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu kana kuti vanogona kunge vakashaya. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Mapurisa muHarare anonzi anyima mvumo yekuungana kusangano reRobert Mugabe Legacy Movement iro ranga richironga nezvemutambo wemimhanzi kunhandare yeZimbabwe Grounds mumusha waHighfield senzira yekurangarira vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Gabriel Mugabe. Mumwe wevari kuronga nezvemitambo uyu vaJimu Kunaka vanoti vakatambira mhinduro nezuro Manheru kubva kumukuru wemapurisa mudunhu reHarare South Chief Superintendent Majojo vachivazivisa kuti havaizokwanisa kuenderera mberi nemhemberero dzavo idzi nhasi asi vachinzi havana kupa zvikonzero. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe divirawo panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi vakunaka vanoti nezuro wakare vakabva vanyorera zvakare kumapurisa vachikumbira mvume yekuti vaungane musi wa24 mwedzi uno unove kupera kwesvondo inouya uye vachiti kukundikana kwavo kuwana mvumo vaizoenda kumatare edzimhosva.
Ichokwadi kuti nemusi wa12 September takasezviri pamutemo takanyorera mapurisa tichivazivisa maererano nezvemutambo uyu wataitarisira kuti unge uchiitwa pazuva ranhasi. Nekudaro Chief Superintendent Majojo vanova ivo mukuru weinonzi pachipurisa Harare South District inova kusouthaton vakatora nguva mazuva matatu kuti vazokwanisa kutipa mhinduro yedu, uye mhinduro iyoyo yakazouya nenguva dzemazuva rodoka vachiziva zvavo kuti vakange vatirambira kuti tisaenderera mberi nemutambo uyu.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa pakukunyimai mvumo yekuti muenderere mberi nemutambo wenyu?
Chinotikatyamadza nekutinetsa ndechekuti patamba yavo yavakatinyorera hapana chikonzero chavakatipa kuti sei varambidza kuti nemoyo yaogara iyi inge ichienderera mberi. Vakangotinyorera vachitivo aiwa hamuna kutenderwa kunge muchiungana muMazimbabwe Grounds kuti muite mutambo wenyu.
Saka mune matanho hamuchatora here ekuti munzwisise kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti mapurisa akurambidze?
Zvataita hatina kugumira pakungotambira tambo iyoyo chete. Nezuro iyeye takabva tanyora zvakare rimwe gwaro tichiaplaya zvakare kuti mutambo iwoyu unge uchienderera mberi musi wa24 September inova weekend inotevera. Nenguva dzimwe chetedzo tichida kuona kuti vachatirambira here vachitipa zvikonzero kana kuti vachangoita semaitiro avaita ipapa. Kana zvichinge zvazoramba ipapo musi wa24 tichazenge tichienda kumatare kuti mutambo uyo unge uchiitwa chete.
Mungatitaurawo pamusoro pekukosha kwemutambo iwoyu wamuri kuuronga uyu?
Kana vaMugabe vakanga vari mutungamiriri wedu munyika yeZimbabwe hakuna chinhu chingatikonesa kuti tivarangarire semutungamiriri wedu akambotitungamirira akatiitira zvakanaka. Tinozviziva kuti mukurarama mumwe nemumwe ane paanogona ane paanopota. Kati ndinovimba kuti pane zvizhinji zvakagonekwa nababa vaMugabe zvatinofanira kuramba tichirangarira nguva nenguva semunhu akambotitungamirirawo munyika yedu yeZimbabwe.
Mumwe wevari kuronga nezvemabiko eRobert Gabriel Mugabe Legacy Gala vaJimu Kunaka vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vaita musangano nevatsigiri vavo kuchipinge wekutenda nekupemberera kukunda kwebato ravo musarudzo dzemabyelection dzakaitwa mudunhu iri. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yekondo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya wewe Studio 7.
Tino kuchingamidza ine mufaro vatereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvinafundo gadziro kwekwerere. Vebato reCitizens Coalition for Change avo vari kuronga pari zvino kuti vange vari kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuitirwa muNew York parizvino. Vanoti vachange vari pakuratidzira kuchange kuriko nemusi wemugovera svondo rinouya imomo muNew York. Kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kutarisirwa kupindwa zvakare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bato reZANU-PF rinoti richangewo ririko ikoko richitsigira vaMnangagwa nemabasa avari kuita munyika. Asi regai tinzwe kubva kuna muzvinafundo gwekwerere.
Aiwa maita enyu Sister Marvelous, ndichange ndiriko musangano weUNGA paNew York. Nekuti samadzimai tinofanira kumirira kodzero dzedu samadzimai, tinofanira kumirirawo kodzero dzevana, uye sana mai tinomirira even kodzero dzana baba nokuti mushamukadzi, saka hatitosari pakadai apa tinenge tiripo.
Zvii zvamuchange muri kuita pamusangano uyu?
Pamusangano uyu tinenge shambadza kana chatinoti pachirungu kuita advocate for kodzero dzamadzimai emuZimbabwe zvisina kuti vakarerekera kupi kana kuti vabva mubamani. Mudzimai womuZimbabwe tinongoda kuti aremekedzwe. Kune madzimai anombunyikidzwa uye nevana vanombunyikidzwa vatinenge tichifanira kuti tireverere kana kuti tirwire sezvo musha ari mukadzi, saka tinotovamiririra.
Tinoona zvakare tsigo rinouya kuchange kuine sarudzo kutsvaga mutungamiri mutsva. Kane zvamuri kuita here kuedza kukurudzira madzimai kuti anyorese kuvhota? Nokuti tinonzwa kubva kusangano reZet kuti madzimai mashoma ari kubuda achinonyoresa kuvhota kuti vazowanikwa vari musarudzo.
Tiri kukurudzira madzimai kuti anyorese kuvhota, uye vamwe tiri kutovabetserawo nezvikwanisiro zvokuti vakwanisewo kukambeina vachizvishambadzira kuti vakwanise kutorawo zvigaro mukutongwa kweZimbabwe.
Kune muchivabatsira sei?
Kune macampaign materials anodiwa. Tinovatsigira naiwavo. Vamwe vanoda maposters, vamwe vanoda maflyer ekuzvishambadza, vamwe vanoda even zvipfeko zvokuzvishambadza zvakafanana namatisheti namakepesi. Tinovabetsera kuti vange vachikambeina, uye tinovabetserawo vamwe nokuvatsvagira nzvimbo dzavanogona kuti vadzidziswe muZimbabwe imomo panyaya dzeutungamiriri dzatinoti leadership. Nokuti kuti munhu azova mutungamiriri unofanira kunge uchiziva kuti role yako ndeipi semutungamiriri.
Sei tisiri kuona madzimai akawanda ari kubuda kunyoresa kuvhota uyezve vachitora izvozvo zvigaro zvepamusoro?
Madzimai kazhinji kutya ndoo kunowanetsa, nokuti vamwe vanotya kupiwa mazita okuti haifambi, vari kungofamba. Vamwevo chaivo mudzimba imomo varume havavabvumidzi zvematongerwe enyika. Kwozoti kune vamwe vakamborohwa kana kubatwa chibharo kana kumbunyikidzwa zvokuti zvinenge zvaakutyisa kuti vabude. Kana iwo maresources zvavo madzimai mazhinji haana zvikwanisiro, nokuti kazhinji vana baba ndo vanobata mari dzose mudzimuri kana nomuhurumende. saka madzimai haana zvikwanisiro.
Vanenge vachidawo kuti vanyatsonzwa mabasa amurikuita uyezve vangada kudzidza kubva kwamuri vanokuwana iko.
Vanenge vachida kunzwa mabasa atinoita vanotiwana ku North America Profits CCC.
Unowanikwa padandemutanzi
hongu kana patwitter tine yatinoti website pachirungu vanotiwana ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvinafundo gadziro kwekwerere vebato reCitizens Coalition for Change North America kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chemadzimai.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust, vaGideon Shoko, pamusoro pekusainwa kwePension and Provident Fund Amendment Bill nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti uchiva mutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tatenda kandimi ndanga ndichiverenga nhasi mumanewspaper akasiyana siyana, maonline, vana Herald nemamwe akadaro navana Newsday. Chinzanzi Munangagwa asaina mutemo wePensions and Provident Fund, saka yava act manje. Andi paipai yanga iri bill, tazvirenga izvozvo. Kuziva kwandinoita ini ndikwekutiko mutemo iwoyo unofanira kunge uchibata vanhu vana mapenjeni ari independent, because yenasa yakasiyana nemamwe mapenjeni aya nekuti haikontroliwe neIPEC. IPEC inoreva ndiyo yeka inoitazve Insurance Pension Fund Commission. Haibati NASA iyoyo, uyezve haibati pension fund yehurumende. Inobata mapension funds emaprivate sector nemaparastatals. Saka tinofanira kuunderstanda ipapo kutiko zvataurwa izvo ndezve maprivate namaparastatals.
Zvakakosha zvakadii zvakaitwa izvi, kana kuti zvinobatsira zvakadii vashandi kusainwa kwakaitwa bhiri kuti uve mutemo?
Mutemo uyu kana ukaitwa zvakanaka, ukasenzeswa zvakanaka, ya, zvinobatsira kutiko mari ikasike kuenda kupension fund isanonoka. Ini ndinoziva mamacompanies especially maparastatals ane zvikwereti zvihombe, nekuti havasi kuita iya inonzi pachirungu remittance, kudzore kuendesa mari yavanenge vadeducta kumapension fund. Vane zvikwereti izvozvo. I believe kana yangu yekubasa kwangu kungangoitawo that problem. Kwandaimbosenza inini, iyo inogona kuitwa nemhosva yekuti kambani inenge ichidhidhakita mari yamasubscriptions haisi kuunza mari kwavari, saka ivovo vanoita problem iyoyo. Ndiyo problem inoitika pamacompanies namaparastatals. Saka tinoimba kuti this time nezvaitwa izvi zvichatifambei. Sokutaura kwandaita ndati mutemo wasainwa ndiwe IPEC, hausi weNASA ba.
Iyo vashandirwi vanenge vatadza kuendesa mari dzikwa dzinofanira kunge dzichienda kunochengetwa kana kudura remudyandigere vanozorangwa sei nemutemo iwoyu?
Munoziva mamacompanies ane mapension funds maviri. Pane yatinoti internal pension fund and external pension fund. Externally ndiyo NASA, internally ndiye mukambani imomo. Saka NASA zvinoitikawo ndezvekuti izvo kana ivo vakashaya mari vanokuchaja an interest, kana ukanonoka kuunza mari vanokuchaja an interest. Asi maparastatals atidi kutaura, ii makambani ehurumende anonetsa kubhadhara, ndivo vane zvikwereti zvakakura both internal pension fund neNASA. Saka beside mutemo waiswa, isusu tinenge tichida kuti vaendewo futi vanogadzira mutemo weNASA kuti uve more stricter kumacompanies anononoka kubhadhara maremittance, kana kuti mari dzinenge dzabhadharwa nevasevenzi. Tinenge tichida kuti vakasika kuisa mari idzodzo.
Asika kunyange hazvo vashandi vanga vachiendesa mari kumatura epenjeni kunana NASA uko vazoenda pamujigandigere vashandiwa vari kuramba vachingononga svosve nemuromo vashoko. Chii chiri kuzoita kuti kana dai mari dzavo dzaendeswa vashandi varambe vachingotambura?
Zvechiwa ndo zvinoitika. Ende inini kuona kwandinoita ndikwekuti ko type yepenjeni yatakaitirwa nehurumende apa handisi kuda kutiko nditi nehurumende chete, no, kana nesuwo takanga tirimo savasevenzi. Haisi pengine yakafanana nedzimwe dzina mazita mapengine iwaya, ndingataura anenge mairi kana kuti matatu, asi ndomba dai nguva yandibvumira mumusi mukandibvunza togona kutaura ematypes acho. Saka yeNASA kwatiri vamwe haina unyatsonaka, inopa mari shoma. Asiwo kunasa kuona kwatinoita ndikwekutiko chinoitisa kuti vatipewo mari shoma kana kuti zvinoitika kunasa ndezvekuti makore akawanda imimi vestudio 7 tinositaura nemi nemari dzinenge dzatorwa nevanosenza ikoko nevamwe vanobva kuhurumende vachiita zvavanoda. Saka corruption kunasa ndiyo inotishupa.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere Association of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheRentals nhasi masikati chaita chekutanga kupinda masemifinal emakundano echibiku Super Cup emwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Rentals yaruva Manika Diamonds 2-1 National Sports Stadium ndokuita chikwata chekutanga kupinda masemifinal emakundano aya mwaka uno. Zvibodzwa zvabva kuna Colin Mujuru na Brighton Majarira zvapa kukunda uku uye zvekupinza Rentals musemifinal yayo yekutanga kubvira makundano aya avambwa. Murairidzi wavo Kumbirai Mutsi wekuziva anoti pavasvika apa hapasina kudzokera shure asi kutora mukombe uyu. Asi mitambo yakawanda makwikwi aya iriko mangwana kusanganisira hondo pakati pevarairidzi Norman Mapeza weFC Platinum na Tondera Indiraya weDynamos. Varairidzi ava vada kuratidzana masimba kuti mukuru ndiani mushure mekuita mangange 0-0 mumitambo miviri yavasangana mwaka uno. Asi nyori wemutambo wenhabvu Admire Muimeke anoti pamitambo yemukombe sewa mangwana uyu Mapeza haroveke zvekutamba.
Mutambo wakaoma, you know, mutambo unogona kungoenda rimwe divi. Asi kana tichida kuisa form into perspective, I mean, I just feel kuti FC Platinum inokunda chikwata cheDimbare. Ndinoona Nomara achikwanisa kunge achirova njira pamutambo iwoyo.
Asi chamu musanhu oyo akaita mukurumbira achitambira Dimbare anoti Dynamos yaumba chikwata chakasimba chine mukana mukoro wekukunda mumutambo uyu.
The players are there and you know they got talent as well, so very very talented crop of players, so I think we got massive chance.
Mangwana zvekare Highlanders iri kusangana nevavakidzani vayo veBlauwe Chiefs muBarberfield Stadium. Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti matambiro ari kuita Highlanders kubvira Baltimore Brito atora basa reurayiridzi ari kutyisa.
Zvauya murayiridzi wavo Brito kana ndiri kukanganisa, matambiro enhabvu achinja kuHighlanders. Vaakudzokera pachidanho chekare chaitarisirwa kunzi pazvikwata zvina zvikuru zvemuZimbabwe Highlanders hawaishaya. Mukatarisawo pari zvino ndopavari ipapa. Saka zvinova zvichava zvinhu zvakatiomei zvazvo for Bulawayo Chiefs kuti ikwanise kuita mashura.
Makundano mamwe chetewo Chicken Inn iri murwendo kuenda kuVengere Stadium kwaRusape kunosangana neBlack Rhinos. Zvikwata zviri izvi zviri kusangana panguva iyo Rhinos iri kupisa, Chicken Inn yakatonhora, asi mumitambo yemukombe izvi hazvitariswe. Zvichakadaro, chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wacho wekutanga T20 World Cup qualifier iyo ine zvikwata zvisere mu United Arab Emirates. Zimbabwe iri kubvura musangano ne Papua New Guinea mumutambo uyu iri kutarisirwa kukunda isati yasangana ne Thailand ne United Arab Emirates pamitambo ye Group B. Gungano re
tinotenda Kariati anokuoneka nemufaro ndine jonga kandemiri ndokusiya mina ntungamiri nkomo.